Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 27/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tatobona kutiza mutori mukangu kutaura kwandiri kutoita izvi atiza kumba ende vari kurova vanhu vari kutorova chaiko chaiko kutorova handitozivi yangu kuti iye zvakamira.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa.
Tiri kutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechidzinge asi kune nzvimbo dziri muzaka dziri muchiredzi dziri gutu dziri dikita dzakaafektwa.
Komiti yeparamende yeStanding Rules and Orders iri mumasvingo kuti iongorore kufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo mudutumupengo Cyclone Idai.
Ndokushanda kunoita vatoveta vekuno ngekuti vanokwikwidzana pakati pavo pakukwikwidzana ikoko vanozoenderera mberi chaizvo.
Kunyangwazvo pasina ati aona zviri mugwaro rekuongororwa kwaange kuchiitwa vaDonald Trump, vatori venhau vari kurwirana kupa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvomuSouth Africa. VaJeffias Madzvamuse avo vanogara kuDurban vanoti upenyu hwavo nemhuri yavo huri parumananzombe zvichitevera kurwiswa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. VaMadzvamuse vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti havasi kuziva kuti mudzimai wavo nemwana wavo vari kupi zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nechipiri muDurban.
Zvinhu zvakaoma zvisingabviri zvakaoma kutaura kwandiri kutoita handisi pamba ndatobuda ndazotiza mutori mukangu kutaura kwandiri kutoita izvi atiza kumba ende vari kurova vanhu vari kutorova chaiko chaiko kutorova handitozivi yangu kuti iye zvakamira sei.
VaMadzvamuse muri kuti mimi matiza kumusha matiza hani chaizvo kwamatiza kumba
tiri kurobwa tiri kubatwa munhapwa kunzi tidzokere kunyika kwedu saka tiri kurobwa zvisingabviri kune vatorobwa izvi kutaura kwandiri kutoita pandatotiza inini ndakazodzokera nemapurisa nemota yemapurisa kune vatorobwa vandasiya tobuda ropa kuti kwakatoipa hakuna kumira zvakanaka.
Vanhu vari kurohwa varohwanani vaMadzvamuse
vari kurohwa nevanhu vemuno muSouth Africa vari kuti havachatidi kutiona muno muSouth Africa tinovatorera mabasa avo saka zvino havachatidi muno.
Izvi zvatanga nguvai vaMadzvamuse
pandogara zvatanga nhasi asi vanga vachida kutiregza kuti vagozosangana tina wani vanhu vava kune kwazvakatanga kwazvakatanga zuro kune vanhu vakatokuvara vakawandisa vakarira kumapurisa inoi tatichingoti pamwe pedu isati tingokudziva kuti hakuna zviti kana tachingoti pamwe pedu apa haiwa hazvina utangozovana muwadi nyeuri yakati pakaipa tikazina vanhu vakawanda vachitiza andopanda kwanisa kutiza onapo ndikatanga kudzingiriza.
Imi muri kuti maenda kumapurisa mawana rubatsiro rwakadii?
Rubatsiro rwandaona kumapurisa ndegokungobvisiwa panzvimbo chete kati handina kupara nerubatsiro nekuti mutauriro wavanga vachiita hauna kundifadza zvamuchose.
Kutaura kuno muri kupi vaMadzvamuse?
Kutaura kuno ndiri muDurban ndiri kuDurban chako ndomandiri muDurban wakati ndichitori pagaraji ndakati hakuna kana vanhu vakanyarira kuti handitozivi zvakamira zviko asi ndandotofunga kuti ndidzokere ndinotora mvura.
Pane vamwe here vasanganawo netsaona yamasangana nayo vaMadzvamuse?
Vakawandisa kunyanya vanhu vekumalawi ndo vakanyanya kuzara kunzvimbo dzatogara kuko. Vekumusha ndisingazivi zvangu vamwewo but ndine hwani wandinayo pano wekumusha wandinayo.
Makawanda zvakadii vanhu vekuZimbabwe vari muDurban vakatarisana nedambudziko iri pari zvino?
parizi ndisingaziyi kune kwakaitika zuro ndakaita zvokungonzi yaita zvokunzwa plus ndakaita zvokunzwa nenyuzi saka kuti ndizoziva kuti vanhu vakaatakwa vakawanda zvakadii nekuti vakatanga vaatakwa vacho vava vasingazivi kuti zvinhu zvakamira sei saka kuti ndizive kuti vanhu vakawanda zvakadii ndinganyepa but zvandaona nhasi ndopandaona kuti vanhu vanyanya kuvatakwa ndeve kumalawi nekuti vava vachinyanya kututa nhumbi apo vava vachituta nhumbi ndopavanga vachionekwa kuti vari kutizawo dzingiri kubatiwa
asi vanhu vari kukurwisai ava vamadzvamuse kana muchivatarisa tingati matsotsi here kana kuti vanhu vakaita sei
havasi matsotsi vanhu vemuno muSouth Africa vatinogara navo vanova ivo vatinorendera dzimba dzavo havachatidi vari kuti tinovatorera mabasa havasi kushanda mabasa saka vari kutorwa zuva nezu vari kuti itinofana kuzvimera kunyika kwedu tinogara kusvika kwedu kunyange mapurisa acho atoi atiperekedza anga achitidzokerai kunyika kwenyu nekuti muchapera
mava nenguva yakadii muri muDurban vamadzvamusa
ndava ndingati kubhaagasi kusvika parizvi
saka muchaita sei kuti musangane nemhuri yenyu
ndinotoita plan ndotoona kuti ndingatiinotoona kuti ndingatofamba netsoka tekeruka ega ndinofamba ndichiinda kutotora mhuri yavo kana ndikasangana zvandikasangana nazvo zvine zvasangana nazvo nekuti zvandisi kudai mhuri yavo
avo vange vari vajeffias madzvamuse vachitaura naRachel To westudio 7 vari parunhare vari kuDurban kuSouth Africa komiti yeparamende yestanding rules and orders iri mumasvingo umo iri kutanga kuita ongororo nhasi yekufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo nedutu mupengo retropical cyclone idai vatonga emuzenda vezanu pf ndivo vari kutungamira komiti iyi ine vamwe vemdc vanosanganisa vamorgan komichi muzvare tabita kumalo uye varoy biller bazi rezvokubudiswa kwemashoko rinoti pavanhu vazana nemakumi manomwe nevaviri vakashaya vati vavigwa iko zvino makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe uye vamwe mazana matatu nevaviri nevanomwe asi bazi reUnited Nations reInternational Organization for Migration rinoti kwakafa vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakomichi
iko zvino tiri mumasvingo kutanga makuseni eyowana tiri kubva mumasvingo muEben takananga kuZaka district vatiri kundoona nzvimbo dzose dzakafikiswa necyclone saka tiri kuda kuti tizvionere tiri gurupu reparamende riri kufamba kundoona nzvimbo idzodzo kuti dzakaafektwa zvakadii nekuti so far tiri kutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechipinge asi kune nzvimbo dziri muZaka dziri muchiredzi dziri gutu dziri dikita dzakaafektwawo saka as I said kuti kubva makuseni evana tichaenda kuZaka tabva kuZaka topfuurira tosvika mubichita tondoona nzvimbo dzemubichita tabva imomo toenda kwagutu tondoona nzvimbo dzakaafektwa magutu imomo tingetinge topedza zuva ramangwana racho then china makuseni seni tomukira kuenda kushiredzi tondoona zvakare nzvimbo dzakaafektwa dzeshiredzi tapedza ipapo todzokera hedu kuHarare asi tinenge taane ruzivo nekuona mira akaita nzvimbo dzake dziko dzakafira zvakadini separamende tazogona kutaura kuti tine experience yataita fanana nayo
saka chinangwa chenyu apa ndechekuti muzoita sei kana madzokera kudare reparamende
isu separamende tinoita oversight yeexecutive tinozviziva kuti as we speak now the executive is like minister of local government and housing nanyange maministries akawanda vari kubatsirana kuworka on the impact ekaitika yecyclone saka isusu as an body ita oversight over the executive hatigoni kuita oversight on things that we have not seen kuda kuti tione kuti damage yakaitwa yakamira sei so that kataa kupusha marespective ministries inge tichivapusha tichiita oversight tichiso kuona kuti zvinhu zviri kufamba here vanhu vari kuwana chikafu here marodzi ari kuvakwa here dzimba dzakapwanywa dziri kuvakwa here so that at least tinge tine that knowledge tada kuona before and after so that can also manage the time yekuti zvichiita here within time kana kuti pane kalaxi tikainge karipo so that's why we are here so that we can see it for ourselves before much development has been done
Asika vamwe vari kuchema chema vakomichi kuti mari inopiwa ku CPU haisi kukwana zvachose nekudaro pakaitika matambudziko akadai zvinhu zvimwe chete zvinoramba zvichiitika vanhu vachirasikirwa neupenyu.
Yes, vanhu vanofanira kuchema and isisu savamiriri vavo tinofanira kunge vose tichinika shuwa zvinhu zvinoitwa zvakakwana. Kune adequate mari inoendesa kumaactivities wavo, people are taking care of, vakakuvara vari kurapiwa and vakafa kupuwa different burial and all these things. Zvoda kuti zvinhu zvipike isisu yezimba parliament ndo basa redu iroro rokumirira vanhu vanhu vakatisarudza nokumeka sure that shit oversight hurumende kuti make sure that they don't do zviringe zviri bit week.
Nhengo yedare reparamende uye vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC vaMorgan Komichi vanga vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuramwa musangano waikokerwa nevemakereke kurangarira vakafa mudutumutengo kwakaitwa naMeya Solomon Mguni. Zvinonzi vaMguni vakabuda mumusangano uyu mushure mekunge umwe wavafundisi akatanga kuzvidza vemapato anopikisa achirumbidza vamunangagwa. Mubepanhau iri zvekare mune nyaya inoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ichaenda kumatare ezimhosva kumisa hurumende iyo inoda kuumba kanzuro yevadzidzisi ichange ichitarisa mashandiro anoita vadzidzisi. MuHerald mune nyaya yekuti mamwe mahotera muBulawayo akwidza mutengo wedzimba dzavo ne 350% mazuva eZimbabwe International Trade Fair avi kusvika. Bepanhau reChronicle rinotaura pamusoro pevanhu vatatu vafa mukurwisana kwevashandi vasiri vezvizvarwa zvemuSouth Africa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadenyu vateereri, ini ndoitwa tsitsi mugari, ndiri kuRustenburg South Africa. Ndinochemawo nevana veZimbabwe vakutambudzika nedambudziko remvura. Ndagara pasi ndikanyatsokuongorora ndikakonkluda kuti sei tanyanyisa kuita matambudziko kudai mushure mekunge vamunangagwa vatora masimba. Chandacherechedza ndikaona ndechekuti Mwari vakatitsamwira nekuda kwekuti vamunangagwa vari kutendera ngochani kuti dziite zvadzinoda munyika, of which mukaverenga Bhaibheri rinopikisa ngochani. Saka ndinoona kuti dambudziko redu muZimbabwe rakonzerwa nekugamuchira kwataita ngochani. Ivo Mwari vaimboverenga kuti Zimbabwe inyika isingadiwi zvoungochani. Mukatarisa Sodoma neGomora zvakaparadzwa nekuda kweunhu hweungochani. Zvino vamunangagwa vanotambira ngochani nemaoko maviri vachiti ngochani kana dzichidemonstrata mustriti nevatsigiri veZANU-PF vanodzitambira. Asi vanochemera kuti tinodawo shuga, tinoda kuwedzerwa mari, tinoda kuti upenyu hwedu hunge hwakanaka, vanorowa. Saka ndaona zvangu kuti no chakonzeresa kuti tisangane nematambudziko sereki mushure mekutorwa kwemasimba navamunangagwa inhau yengochani.
Makadii kwevashamarari veStudio 7, zinomutendai nekuti tepenyurira kwamunoita muchitipa zvese zvakavanzika zvinenge zvichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Isi tiri kuraramawo tiri munzvimbo yeSouth Africa, munyika yeSouth Africa. Tinorwadziwa zvikuru nezviri kuitika kuZimbabwe. Izvinezvi madhiraivha anenge achiurayiwa kuno, vana veZimbabwe achiurayiwa apa munangagwa anosumuka achiuya ikoko kuSouth Africa kumusangano. Asi chinotirwadza haambotaura nezvazvo, kureva kuti haana basa nesu, ana basa nevana venyika yeZimbabwe vari kunze. Isisi kugara kunze hakusi kuda kwedu, asi nyaya yekuti zvinhu zvakatoma kuZimbabwe ikoko, saka tichigara kunze. Ana Munangagwa varegera zvavanoita zvekubira maelection, kana ivo vatungamiri veSouth Africa vanotidzinga, asi varivo vanosapota vanhu vanenge vaba maerection. Dai nyika yedu yatonaka, so dai MDC yakapinda panyanga, takuto pamwe dai takatodzokera kumba, tasapote tichiurayiwa zvazvatiri kuita. Nokutendai vashamarari.
Lo makadi yenyu vateereri vestudio 7, ini ndinoitwa Advance, ndiri kuno kuSouth Africa muJohannesburg. Ndanga ndichingodangu kutaura nenyaya chikafu kune avo vari kubatsirwa nenyika dziri kunze kuZimbabwe uko. Ndikati icho ichokwadi chokuti vanhu vezanupf ndivo vanenge vachitora chikafu vachipanana ivo pachavo. Ndokupai mufananidzo, zvinenge zvakafanana nokuti wopa makodo mabhanana woti andopa shoko, achimbosviki futi makodo iwayo aandosviki nemabhanana kuti andopa zvishoko izvozvo. Saka panotodiwa sekuriti inenge yakasimba, inenge yakabatana kwese kwese kuitira kuonekwa kuti munhu wose apuwa chikafu here. Ndatenda hangu, ndatenda hangu, ndichida zvekubata nenyaya yepetroli yemafuta ari kunetsa. Takambonzwa last vadyora mukumbo chiti kwai mafuta ari muno masi kuti tine problem yekuti vanhu vari muno vanotenga mafuta zvakanyanya. Manje ko akatengwa chinozoita kuti asvite chinhu kuti atengwa nemari, kaana kutorwa nechikwereti. Thanks.
Munofara here pastudio 7? Ndokumbira kubvunzawo babo ari kungotaura po, vanzi kunzwa ari kuti ZANUPF ndo yakatanga kumhanya kuchimanimani, ende vari kutaura kuti hapana munhu anga aine kana mabheji ekuratidza kuti zvebato. Mai vangu vachitaura, mai mhanso watikuona pamavhidhiyo, wakapfeka chiheti chakanzi EDFE. EDFE haisi chiheti chebato here ichocho? Ende iye ED wacho chaakamhanyamhanya chii? Kumhanyamhanya zvokungotizazve achisiya nyika iri mumoto yakatiza kutokwira ndege kenda samuwe. Besides izvozvo anongosiya adeclare kuti Saturday neSunday tinoda kuita zuva rekuchema zvizvarwa zveZimbabwe zvatakarasikirwa nazvo, obva akwira ndege kenda kuSouth Africa. Kunotsvagei achisiya unodeclare horidhe yekuchema iwobva watiza woenda kumwewo? Ari kumbotsvagei? Iye ndiye asingade kuchema he? Babo vanonakidzwa nendege, havana kana hanyika nevanhu, havana kana mwoyo.
Makadii makadii kuvatevenyuri? Haiwa, makatikoshera. Tinotenda nezvozvo zvamunotiitira. Chionai zvenyika iyi yokuti kana kuraramika ndezvirema chaizvo, zvinove izvo zvinonyadzisa kusvika pakupedzisira. Haya vakomanaka, zvinhu ngazvirege kudai so. Mwari de vatiitira zvakanaka. Nyika yedu yave nevakuru vanoa vane mwoyo inorwadzawo, vane mwoyo inoona kuti hei zvinhu zviri kufamba sei munyika. Hai, zvakutinyadzisa.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe sangano reAmerica rinobatsira vanhu rakazvimiririra Partners in Compassionate Care riri kubatsira vanhu vekuSudan vanonetseka namaziso, richishandisa chiremba wemuSudan warinobhadhara kuti aite maoperation amaziso pamazana nemazana evanhu muguta reBo mudunhu reGonglei. Chiremba Santino Malang vanoti vakatarisa vanhu vanoita zviuru zvitanhatu, asi pari zvino vakaita operation dzegangara kana kuti tsanga pavanhu zana nemakumi manomwe nevaviri. Umwe mutongi muguta reIslamabad muPakistan aisa vasikana vaviri vechitendero chechiHindu mumaoko ehurumende, akati paitwe ongororo yakadzama pamusoro sekumanikidzwa kutendeukira kuchitendero cheIslam uye kumanikidzwa kuti varoorwe nevarume vechiMoslem. Vabereki vevasikana ava vakamhangara kumapurisa kuti vanasikana ava vane makore ari pasi pegumi nemasere okuberekwa uye kuti vakange vapambwa. Asi vanasikana ava vanoti vane makore anopfuura gumi nemasere uye vakachinja chitendero chavo kuIslam nekuda kwavo vachiti vakaroorwa nevarume vavanoda. Vaimbove mutungamiri weBrazil vaMichael Temer vakadzokera kumba kwavo nemuvhuro manheru mushure mokubudiswa mujere mavakanga vari vachipomerwa mhosva youori. Vachuchusi vehurumende vanoti vatema vanotungamirira sangano rematsotsi ravanoti rakatambira kana kuronga zvechioko muhomwe zvinoita mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe nemaviri emadhora. Vatema vari kuramba mhosva iyi. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Vaiongorora nyaya yemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti sangano ravo raivabatsira musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016 rakashanda nehurumende yokurussia here, vakanyora gwaro reongororo yavo vakariendesa kugweta guru rehurumende vaWilliam Barr nemusi wechishanu. Kunyange hazvo pasina ati aona zviri mugwaro iri, kunze kwava Barr, vatori venhau havasi kurega kutaura pamusoro pegwaro iri. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana yekuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vatori venhau ndivo vakatanga kutaura zvakanyanya nezvenyaya iyi kusvika vanhu vaita tarisiro yekuti vaTrump vachawanikwa vaine mhosva yokushanda nehurumende yekuRussia. Vanotizve maituro nematauriro avaTrump mumakore maviri apfuura akakonzera kuti vatori venhau neveruzhinji vafunge kuti ichokwadi kuti vaTrump vakashanda nehurumende yeRussia musarudzo ya 2016. Tabata Dr. Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Ya wamula wakabudisa ripoti hatisati tanzwa nikirike ripoti yakazara ba asi nemazwi mashoma shoma atanzwa iri muzvikwata zviviri ripoti yavo. Chekutanga ndechekuti wakati waTrump mutungamiri wenyika awana kuita kushanda nevekuRussia kukanganisa election yekwa2016 inonzi collusion. Chechipiri wakatiwo hawakwanise kuti wakaita here kana kuti hawana kuita inonzi obstruction of justice kumira pamberi pevanhu vachiinvestigata. Pane zvimwe zvinoratidza kuti wakazviita asiwo panewo zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti hawana kuzviita, saka nyaya yacho wakaisiya ipapo.
Varo kana kuti ripoti ramura haisati rabudiswa, asi munoona sei mabasa ari kuitwa nevatori venhau kana takatarisa kuti kutaura kwese uku hapana kana umwe chete amboti aona zvakanyorwa navamula?
Ya, chiripo ndechekuti vatori venhau kumakore mairi apfuura kuchiongororwa nyaya iyi vakange vasimbisa kuramba vachitaura kuti kwakava nekushanda pamwe chetepo pakati pevaTrump nemutungamiri wekuRussia. Saka wakazvinyora zvakawanda zvekuti vanhu vazhinji vangu vakutofunga kuti ndofunga ndezvechokwadi. Saka pakazobuda ripoti inoti iyo havana kuona upupuri hwekuti kwakava nekushanda pamwe chetepo pakati pavaTrump navaPutin wekuRussia kukanganisa maelections ekwa2016. Ndo pakanga pane mutauro mukuru iwoyo. Saka zviri kunzi kana ripoti kazouya, asi ndo conclusion kaiyoyo. Ndo ripoti yacho inogona kutaura zvinhu zvakawanda zvayo, asi inongouya paconclusion iyoyo. Saka ndiko zvakonzera kutaura kwakawanda vatori wenhau vane mibvunzo yakawanda iri kuuya kwavari kuti indawa vakanyanya kutsigirira kuti pane zvakaitika. Ichokwadi hatizive kuti pane zvakaitika here kana kuti hapana zvakaitika, asi wakange vanhu vanotora nhau wakange wacreate impression, wakange waunza kufunga pane vanhu vazhinji kwekuti wakuru ava pane pavakatadza.
Tingashora here vatori venhau? Tingavati vakakanganisa here kana kuti kugona basa?
Mintiro ndeyekuti hongu kana kuti kwete. Vatori venhau inyaya yaitaurwa nevanhu vakawanda plus maitiro aiitwa nemutungamiri, kutaurwa kwake nemaitiro ake zvaipa kufunga kwekuti hongu wakashanda nevatungamiri vekuRussia. Iye zvino vanhu vazhinji chaizvo vari kutoshamiswa kuti ichokwadi here kuti kwakusina njirike kushanda pamwe chetepo.
Sei muchidaro profesa?
Considering mutungamiri wacho paaiakampena akambotaura mupublic akati wekuRussia woye, kana mune news kana mune mazwi kana mune information panyaya iyi chitipaiwo. Saka zviri kunzi kana munhu achidato achitaura mupublic kudaro achikumbira vanhu vekuRussia kuti tinokumbirawo information inozokanganisa ava vandiri kukwikwidzana navo, haisiri collusion here iyoyo? Hakusi kushandira pamwe chetepo here ikoko? Saka vanhu vazhinji vari kushamiswa chaizvo ngekuti pfungwa dzevanhu iye zvino dzanza dzekuti vakuru ava ichokwadi vakashanda pamwe chetepo nevanhu vekuRussia uko. Ndokushanda kunoita vatori venhau ekunoku ngekuti vanokwikwidzana pakati pavo. Pakukwikwidzana ikoko vanozoenderera mberi chaizvo zvinozoguma zvaita sezvaitika izvi.
Muzvinafundo, Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa zvichitevera kutanga zvekare kwemhirizhonga yakanangana nezvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa. Komiti yeParamende yeStanding Rules and Orders iri mumasvingo kuti iongorore kufa kwevanhu uye kuparadzwa kwemisha yavo nezvipfuwo nedutu mupengo Cyclone Idai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.